Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 16, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kushora danho rehurumende rekuramba pamwe nekunyomba chirongwa chakanangana nekubatsira dzidzo chiri kuunzwa nesangano reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti GALS. Vamwe vabereki vakadzingwa nehurumende muminda yavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo wechema-chema nekutadziswa kuenda mberi kwedzidzo yevana vavo. Dare rinowana vaive miriri weZengeza West muparamende vaJob Scala pamwe navi vaive meya weChitungwiza vaLove More Michael vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukanganisa musangano vaive uri weZANU PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kushora danho rehurumende rekuramba pamwe nekunyomba chirongwa chakanangana nekubatsira nedzidzo nhengo dzesangano rengochani reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti GALS chemunhu-munhu scholarship ichiti chiri kuda kushandiswa nevekunze kukwezva vana veZimbabwe vanoshaya kuti vapinde muungochani. Izvi zvinotevera tsamba inonzi yakanyorwa nezuro nemumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti hurumende inoona danho iri sekurwisana nemitemo yayo uye haisi kuzotya kutora matanho akakodzera. Asi vemakereke vanoti Bhaibheri haritambire zvirongwa zvinotsigira hungochani. Mutoro wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro iri vachiwenga vakati hapana chikoro chedzidzo yepamusoro-soro chichabvumidzwa kutambira chirongwa cheGALS ichi vachiti mabasa echingochani haabvumidzwe muchikristu. Vakatiwo Zimbabwe inyika yemakristu izvo zvinoshorwa nevamwe vachiti hazvimo mubumbiro remutemo. Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti gwaro rakaburitswa nehurumende iri rinotyora kodzero yedzidzo munyika vachiti hazvina kunaka kutsanangura Zimbabwe senyika yemakristu chete asi bumbiro remutemo richipa vanhu kodzero yekutevera zvitendero zvavanoda. Mufundisi Reverend Wison Dachi vanoshanda nekereke yeUnited Evangelical Church vanoti ngochani hadzigamuchirwe muchikristu uye vanoshora zvirongwa zvinotsigira ngochani.
Ngochani hadzigamuchiriki shoko ramwari hadzidiwi zvandidaro hachisi chakanaka. Saka kuti vana vapuwe scholarship nengochani tichapedzisira taane vana vanozova vanhu vaya vanopfeka mhete savakadzi.
Mukuru wesangano reGays and Lesbians of Zimbabwe vaChesterfield Samba vaudza Studio 7 kuti pare zvino havasati vasununguka kupa divi resangano ravo panyaya iyi asi vati donzo rechirongwa chavo ichi nderekuvandudza dzidzo yenhengo dzavo kuti dzikwanisewo kuzviriritira muraramo.
Donzo redu ndiroro rekuti panhengo dzedu vange vave vanhu vanokwanisawo kuzviriritira mukati meraramo yavo kuitira kuti matambudziko avanosangana nawo ange ave akareruka.
Amai Gumisai Bonzo vanotungamira sangano rinorura kodzero dzevanoita zvechingochani reTransmart Trust vanotiwo vari kutya kupa pfungwa dzavo panyaya iyi.
Saka ndamboti for now ndichikuda zvangu kumbokomenta or anything chatozotiwo papai.
Amai Talent Jumo vanotungamira sangano reKatswe Sisterhood rinorera kodzero dzemadzimai neutano richibatsirawo chikwata cheLGBTQ vanoti ikodzere munhu wese muZimbabwe kuwaniswa dzidzo zvisinei nekuti unodanana nani. Vamwe vanoti kusabuda pachena kwemutemo panyaya yechingo chani ndiko kunoita kuti vanhu vashungurudzwe vanoita izvi vachiti mutemo uri pachena munyika unorambidza kuroorana kwevanhu rume nevanhu kadzi. Hurumende yeZimbabwe kubvira panguva yemushakabvu vaRobert Mugabe haina kubvira yatambira kodzero dzechingo chani munyika. Sangano reGauzi rakavambwa mugore ra1990 nedonzo rekuchengetedza kodzero dzevanoita zvechingo chani munyika. Chirongwa charo chedzidzo chemunhu munhu chakavambwa muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe vabereki vakadzingwa nehurumende muminda yavaigara vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, pamwe nevamwe vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kuchema chema kuti kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa, vachiti kudzingwa kwevabereki ava muminda kuchakanganisa dzidzo yevana vanodarika chiuru mudunhu remasvingo chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vemasangano akaita seCommunities in Action Platform kana kuti CAP avo vakaita tsvakurudzo kududhu remasvingo vanoti uwandu hwevana vari kusiya chikoro huri kuramba huchikura sezvo vamwe vagari vanonzi vanofanira kubviswa munzvimbo idzi havasati vapedzerwa nematare edzimhosva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCAP vakudzai masave vanoti zviri kuitika izvi kutyora kodzero dzevana dziri pachikamu 75 chebumbiro remutemo renyika.
Over 1,000 students have been affected kuenda kuzvikoro nenyaya yemaforced evictions which is a clear violation to section 75 in order about the right to education.
Mumwe mubereki akadzingwa kwamushandike ave kugara kwachivi, amai Esther Gama vanoti vana vavo vana kusanganisira vaiva muform 4 negrade 7 vatotadza kupedza zvidzidzo zvavo.
Ndirikutonyatsorwadza because vana ava ndanganakatobhadharira umwe mukomana angaifanga kutonyora form 4 manje atoafektika handizivi ndichaita sei.
Sabhuchikutwa webzero farm vahenry makusha vanoti vakavaka zvikoro izvo zvisisina vana uye zvichasara zvava vematongo.
Zvinhu zvese zvemaevictions zvatibadza zvatirwadza chaizvo pakuti vana vakawanda chikoro havachatoendi izvozvi vatogara mumisha totambura kuti chikoro tichazonotanga zvekuvaka chimwe kune vanhu vanga vachinyora form 4 vakanyora form 6 vachanonyora kupi kana vanhu vadzingwa.
Amai ruvara nembungu avo vave kugara mudhorobha remasvingo mumusha weVictoria Range usati wapera kuvakwa uye usina mvura nezvimbuzi vanoti vave kunetseka kuwana mari yekubhadharira vana zvikoro zvitsva pamwe nekutenga zvese zvinodiwa zvitsva. Vamwe vabereki vanoti vana vavo vambopona mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakakumbira dare remagistrate kuti ribvumisa kudzinga vagari 16 avo vakapikisa mutongo wekudzingwa kwavo kudare reHigh Court mumasvingo. VaPhilip Shumba vanoti dare remagistrate rakatenda kuti vamwe vagari vambogara pamisha yavo nyaya yavo ichinzwikwa kuHigh Court.
Kudzokera zvakare kwamagistrate kwakatangira nyaya randoita chikumbiro chekuti takamirira kuti apilu ipere vanhu ava ngavabvumidzwe kuti varambe vari panzvimbo pavanga vachigara. Saka nezuro dare rakapa mutongo chibvuma kuti vanhu ivavo ngavarambe varipo panzvimbo yavanga vachigara vasabuda kusvika nyaya yavo yapedzwa kuHigh Court.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panhau yekodzero dzevana vari kusiyiswa chikoro sezvo gurukota rezveminda rinove riri kutungamirira chirongwa ichi Dr. Inshas Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindira mifunzo yatumirwa neStudio 7. Asi mumashoko avo avakabudisa manheru vakabatana nemamwe makurukota emapazi anoti rinoona nezvemukati menyika, rinoona nezvekutongwa kwematunhu amwe nerinoona nezvekuvaka kwedzimba nehurumende. Dr. Masuka vakati hurumende haisi kurwadzisa vagari ava asi vanofanira kupa vakazvigadza zviri pamutemo vachiti chirongwa ichi chichiri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mashoko atichangotambira anoti dare ramagistrate muHarare rawana vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala pamwe nevaive meya uchitungwiza vaLove More Maiko vasina mhosva pamhosva yavanga vachipomerwa yekuita zvemusarinya pamwe nekuda kukonzera mhirizhonga. Vaviri ava vainzi vakatungamira vatsigiri vebato reCCC mukukanganisa musangano webato reZANU PF pamberi pesarudzo dzemabai election dzakaitwa muna Kurume muna 2022. Mune imwe wenyaya, bazi rezveutano razivisa nhasi kuti rakawana utachiwana usingawanzoonekwi unokonzera chirwere chemheta makumbo kana kuti polio mune umwe mwana ane makore gumi ekuberekwa ari kusanyati mudunhu remashonaland west. Zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana uhu, hurumende inoti yave kutanga chirongwa chekupa nhomba yekudzivirira polio kuvana vane makore ari pakati pezero nemapfumbamwe, ichiti yazivisa sangano reWorld Health Organization uye ichange ichishanda nesangano reUNICEF mukubaya nhomba iyi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny avo vafira mujeri riri muArctic nhasi vakasimudzira kushandiswa kwemadande mutande pamwe nekuburitsa pachena kusasimba kweKremlin kuti zvive nembiri. Kwemakore vakanga vari munhu anotsoropodza zvakanyanya mutungamiri wenyika vaVladimir Putin nematongero avo vakazodzokera kuRussia mushure mekupona kubva kumuchetura vakanga vapotsa wavauraya uyo unonzi nevatsigiri vavo vakaiswa neKremlin. VaNavalny vakabva vangosvikosungwa. Jeri ravanga vari rati nhasi vana chiremba vatadza kuvamutsa mushure mekupera simba vachibva kunofamba. Mamwe madzimambo, masadunhu nemasabhuku vanoti havasi kufara nekusungwa nemapurisa pamwe nekudzingwa nematare edzimosva kuri kuitwa dzimwe mhuri dziri mumatunhu avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanga vagere vachiti ndiyo misha yavo mumatunhu akawanda emunyika, zvichinzi vakazvigarisa munzvimbo idzi zviri kunze kwemutemo kana kuti dzine urongwa hwekuvakwa madhorobha. Vamwe vagari ava vanoti vari kusiyiswa zvirimwa zvavo zvichiri muminda kuparadzirwa pfuma yavo, vana vachisiyiswa zvikoro sezvo vari kupiwa nguva pfupi pfupi yekuti vange vabva munzvimbo dzavagere. Mapurisa anoti kusvika pari zvino asunga vanhu vanosvika zviuru zvitatu nemazana manomwe ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 3775 vachinzi vagere zvisiri pamutemo pasi pechirongwa chinonzi Operation No Land Barons and Illegal Settlements. Asi vamwe vanoti matare anenge ave kuona kuipa kwechirongwa ichi sezvo dare repamusoro rekumasvingo nezuro rakati hurumende yembomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore makumi mana vari pamisha yavanga vodzingwa nehurumende. Mumwe mugari wepapurazi relazy fights kumashonaland west apo pakasungwa vanhu vanosvika makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vaWeston Mukuru vanoti vave nemakore makumi maviri vagere papurazi apa vachiti havana kumwe kwekuenda.
Ndogara pandoziva nini papurazi panapa nekuti ndopandakazvarira, saka zvava kutaura zvekuda kuti dzinga idya izvi aiwa haziti.
Mumwe mugari wekumanikaland vaJonas Lakama vanoti vari kunzi vabve panzvimbo yemazeteguru avo kuti paiswe dhorobha kunyange hazvo vachiti havana kwekuenda nekuti hapana kumwe kwavanoziva kunze kwepakafira mazeteguru avo. Chimwe chinonzi chiri kunyanya kurwadza vari kudzingwa ava ndechekuti mune dzimwe nzvimbo dzakaita sepapurazi reHappers kuBanget kumashonaland west madzimambo ndiwo ari kutokonzera kubviswa kwevanhu munzvimbo dzavagere sezvinonzi zvakaitwa namambo Zvimba vaStenyamondoro avo vanonzi vakasungisa vanhu vanosvika makumi matatu svondo rapera.
Mambo havana munhu wavaevicta Adina munhu atai Victor pano pa Prazi nyaya muri kutaura tupi nguke kutanga ende vanhu vane Victor vanhu I makosi makaredzi mhosva ndo ane Victor vanhu.
Mukuru we Youth Platform for Community Development vaClarissa Maduku vanoti mitemo yemunyika haisi kuchengetedza vagari uye hapana kana munhu mumwe chete zvake akatengesera vanhu pekugara kana kuti land baron akasungwa.
Hapana patambonzwa izvizvi zvima land barons achinzi akasungwa, kutaura kuti nyaya iyi iri kukanganisa macommunities edu, vanhu vatinoti vari vulnerable muchirungu ndivari kukanganiswa nemitemo.
Uko gurukota rezveminda Dr. Enchas Masuka vanoti ivhu rose ndere mutungamiri wenyika vachiti vanorishandisa zvavanoda nekuripa wavanoda.
Vurose ndira president, indi nonzi minister welands, kureva kuti kungopakata mutemo unonzi land act ndiwo vavanozondisainira kuti chimboni ndi administer this law on my behalf. Saka vurose ndira president, hakuna munhu unofana kurota ari president. Saka president ndovoga vanokwanisa kupavhu. Ukangorota uchida kupavhu mweya waregioni.
Mukuru wezvim rice vadzikamai bere vanoti vanhu havafanirwe kungobviswa pavanenge vagere pasina kwavanoendeswa kune zvikwanisiro zvekurarama. Vamwe vanoti dambudziko rekubviswa kwevanhu kumaruwa rinofanirwa kutanga kugadziriswa nekuvandudza mutemo wecommunal lands act wavanoti wagarisa uye unodzvinyirira vagari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inotarisira kutambira shamwari dzayo dziri mugungano reNATO muWashington chirimo chino kupemberera makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa kweNATO. Vakadaro chipanga mazano munyaya dzekuchengetedzeka kwenyika yeAmerica vaJack Sullivan. Vachitaura pamusangano nevatori venhau kumuzinda weNATO, vakati musangano uri kuuya uyu uchashanda kuratidza chokwadi chekuti mubatanidzwa weNATO mukuru wakasimba uye wakabatana kudarika zvausati wamboita. Nyaya huru ichakurukurwa kumusangano weNATO muWashington muna chikunguru ichange iri yekutsigirwa kweUkraine nemubatanidzwa weNATO, vakadaro vaSullivan. Vakati Putin anga achitarisira kuparadzanisa mubatanidzwa uno, asi nhasi tanzwa zvakare kubatana kuzere nechidanho chekusimba kwekubatana uko kusina kumbodzikira kana kamwe chete zvako kubva zvapinda Russia neutsinya muUkraine kwenguva ingada kusvika makore maviri adarika. Putin anga achitarisira zvakare kudzikira kwerutsigiro. Nhasi ndanzwa nezvekuzvipira kutsva kubva kunhengo dzeNATO dzakawanda dzakasiyana-siyana kwerutsigiro runobatika kuzvizvarwa zveUkraine zvine chivindi chekuzvidzivirira. Maringe nekugoverana mutoro, America inotarisira shamwari dzakawanda kuti dziitewo bandiko radzo rezvikamu zviviri kubva muzana zvemhimo yeGDP inokodzera kubatsira NATO. VaSullivan vakati imwe nhaurwa muWashington ichange iri yekuti voisa sei simba muurongwa hwekugadzira zvekuzvidzivirira kwavo kuitira kuwedzera kugadzirwa kwezvakakosha. VaSullivan vakati nekuti haisi nyaya yehuwandu hwese chete, asi kuti ndezvemhando dzesimba nekukwanisa kwedu kwatinoda kusimudzira, nekuti kurwa uku kwemakore maviri adarika kwatidzidzisa nezvekushanduka mukati menguva kwemamiriro ehunyanzvi nekurwiwa kwehondo, uye NATO inofanirwa kuramba iri pamusoro muna izvozvo. NATO yatanga kudzikisa ukama nevainodyidzana navo mudunhu reIndo-Pacific, vakatsanangura vaSullivan. Vakati izvi hazvinei nekuunza NATO kuAsia, asi kuti zvine chekuita nekushanda pamwe chete nevane muono mumwe chete vari muIndo-Pacific pazvimhingamupinyi zvinobata nzvimbo zvemadande mutande, kuchengetedzeka kweupfumi, kupararira kweurongwa hwenyuclear nekudyidzana kuri pakati peRussia, China, Iran neNorth Korea mukati medzimwe nyaya. Zvipangamazano munyaya dzekugadzikana muNATO zvakakurukurawo mamiriro ezvinhu muMiddle East, kusanganisira njodzi inogona kukonzerwa neIran mukugadzikana kwedunhu uye kumuono werunyararo budiriro nekudyidzana kwedunhu. Vakati NATO inotarisira kutambira Sweden mumubatanidzwa munguva pfupi inotevera kuti ive nhengo yechimakumi matatu nembiri. Musangano wemuWashington uchaenderera mberi nekuvaka mubatanidzwa wakakosha uneshanduko mukuzvidzivirira unozivikanwa seNATO. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoona vanoona nezvemaelection vekuBotswana vakauya vakashanyira ZEC. Kude kudzidziswe tingoringo chitsotsi chese, nekuti tiri kunzwa kune hama dziriko kuBotswana uku dziri kuchema kuti uripo uyu masisi uyu wafanana newekuZimbabwe. Nyaya yekuzi kwai tipishanyira nepasina mapasipota kuitire kuti gold nediamond zvichinjane maoko ipapa. Naiyeye zimura kana president wobuda kana kupinda, munoinspekta here kuti vabuda nezvakadii pinda nezvakadi? Saka ndozvingoripo. Nyika yaenda iyi, nyika yaenda ngomoiwe, nyika yaenda mugabeiwe. Hatisina nyika.
Ei, masera sema, sera siva. Ei, zvitrokutungoti isusu pamberi nemukomana, pamberi nemukomana, pamberi. Ndingoti ivo vamunangagwa venyu ava vamunoti pamberi naEDP, ED venyu vapedza kudzingaya pekugara. Hamuchanaka kurefu mwenye pama.
Vakuru makadii, vakuru makadii. Ndirwa Prudence Rima pamasvingo paZakao. Ndingaita vorozero rero kuti batira antipoketu wedu achamisa rikunzi chinyuwani kozi na watatazewa wazaraka.
Aiwa munongo hapa honi nyika ikuti vazive mukavadzika vondo gara api vadzidzise zvinodikana zvacho. Saka mukavadzinga manje vanozotama kukera. Msadaro, msadaro ba. Varegerei vagare pavari padzimba dzavo dzavagere. Vadzidza, vadzidza, vadzidza. Ndakuvakumbirira ruregerero vadzidza. Ndokwazisa mudangwe rangu pavachipingapo. Simia!
Ukaramba kutungamirigwa naSamueri uchida Sauro. Mwari vanoti itai. Vana veZimbabwe vakapiwa mukana wokusarudza wavanoda kutungamirigwa naye. Vakasarudza voga. Nasi vochema kuti tadzingwa, tadzingwa. Simba racho haana kubva naro kumba kwake, akaripiwa nevanhu vakamufutira.
Tinotenda vose vateereri vakwanisa kutumira mashoko kuno kuStudio 7. Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumira, vanoda kuti vatumire mashoko kana nhau, ngavaite zvekunyorera panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare nhamba +1 202 465 0318 kune vanenge vachida kuti tivatumire nhau. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Cindy Munyavi Peseta, uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza veruzhinji kanonzi Rombe. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Sininga weStudio 7.
Cindy,
yeah.
Hey, better. Oh.
Takabukura song itsva inonzi Rombe musi wa 6 kukadzi. Song iyi yange yakanangana nemutambo weValentine's Day. Inova song inokosheswa nevanhu vanodanana zvekuperera.
Chakakusundai kuti mutumidze kambo kenyu aka kanonakidza kudai kuti Rombe chii?
Kana munhu wakaperera murudo unoita zvese zvaunokwanisa, unoshandisa mari yese yauinayo unoita pese pauno bona ufaje ndio wako
vari kukatambira sei vatereri mukati mukati
vatereri vari kuitambira zvakanakisa pa YouTube ne pa Spotify tirikuwana tine vatereri vanosvikuru zvakati kuti uye irikuridzwa pamawairesi nepanhepfenyuro muzimbabwe yose irikuwanikwa pamastreaming platforms kasirose YouTube yangu channel yakanzi Sindi Munyapi pa Spotify pa Apple Music pa Amazon Music nema radio station akatekechera Zimbabwe
Kuvani kudai wakumashoko, imbane kuperforma ne makolabo, vana kubata ipapo.
Vana chida kumashows, vana chida kumichatwe yavo, vana chida kumaevents, akasiana siana, vana kwanza kutitraga pa Instagram yangu, Sindi Munyapi kana uchipa Facebook, inezi tarimwero, vana kwanza uchinyurura ma message, tunopindura.
Mashoko kubatsigiri wenyu 2024, tukita sefi.
Mashoko kubatsigiri wangu mna 2024, nduda kuti gore rino tukubata basa se basa. Ticha, buritsa, zimbo, mwezi woga, woga kushika gore ripere, atisukutombo mira, iwa ma pace setters. Zino wako shesta jukuru, zino wada jukuru, dae marango rambachi wako mburu.
Kwa kambo kanonze rombe pamwe ne hurukuru yaitwa na Sindi Munyapi ari parunare kuTexas muno muAmerica na Ivan Zininga West Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibate ivo pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 like you're trying to pray for me. Down with me, then you get away from me. I pray the day won't come, but you won't be there for me. You're sliding this in the chandelier, I just need it on me. Musakangano achirongwa chelive talk nasi maneru na 8 PM. Apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Dare ra magistrate rinowana vaive miriri wezenge za West muparamende vaJob Scala pamwe nevaive meya wechitungwisa vaLove More Maiko vasina mhosva pamhosva yavanga vachipomerwa yekuita zvemusarinya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Só com isso.